manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 29/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Hurumende yozivisa kuti ichaparura mari yepadande mutande kana kuti digital currency mwedzi unouya senzira yekusimudzira nayo dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba. Tichakupai zvabuda mitambo yatambwa nhasi yekasolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kushushikana zvikuru nekusungwa kwevanhu pachitariswa kuti munhu abuda mbamani kushandiswa kwematare pamwe nekugariswa muchirongo kwevanhu vakamirira kutongwa. Izvi zvinotevera kutongerwa kugara mujeri kwemakore mana kwemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume neZuro mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga muna 2020. Uchinyora padande mutande reTwitter muzinda weAmerica wati ikodzero yevanhu vese kuungana uye kuti maonero avo aremekedzwe zvisinei nekuti ndevebato rezvematongerwo enyika ripi. Mashoko aya ari kuuyawo panguva iyo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vashoropodzawo kukandwa mujeri kwavaNgaruvhume vachiti iyi iye uchidzo yekuti chii chakatyoka muZimbabwe. VaNgaruvhume vakabvisirwa gore zvichireva kuti vachapika makore matatu. Asi gweta ravo muzvinafundo Lovemore Maduku vakaudza vatori venhau neZuro kuti nechipiri chinouya vari kupikisa mutongo uyu kudarire pamusoro reHigh Court pamwe nekukumbira kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vamirire kunzwa kupikisa kwavari kuita mutongo kuHigh Court vachibva kumba. Sangano renhau dzepadande mutande reZim Live rinoti hurumende yakatengera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndege itsva yerudzi rweDassault Falcon 7X inokosha mamiriyoni makumi mashanu nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US$54 million, mari inonzi yanga isiri mubhajeti. Ndege iyi inonzi yakapinzwa munyika muna kurume asi yakazotanga kushandiswa svondo rino parwendo rwakaitwa navamunangagwa kuenda kuVictoria Falls kumusangano weTransform Africa Summit. Vamunangagwa vanonzi vakazoshandisa zvakare ndege iyi neZuro parwendo rwavo rwekubulawayo uko kwaivhurwa zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair namabomuswati vetatu vekuEswatini. Zim Live inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakatenda kuti hongu ndege yakatengwa kunyanga hazvo vasina kujekesa kuti ndeye hurumende here kana kuti ndeyavamunangagwa mbune. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe zvizhinji. Gavana vebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vakazivisa neZuro kuti hurumende ichaparura musi wa8 chevabvu mari yepadande mutande kana kuti digital currency senzira yekutsigira nayo kana kusimudzira mari yemunyika iyo iri kuramba ichishaya simba. vamangudya vakati vanhu vanenge vachishandisa matokeni anenge achitsigirwa negoridhe chairo rinenge riri kureserve bank of zimbabwe uye anenge achikwanisa kungotenga semari mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo
iri danho riri kutorwa nereserve bank of zimbabwe remagold backed digital tokens tingati zvapamadandemutande asi zvichinge zvichimiririra mari yegoridhe zvinogona kunge zviri zvinhu zvakanaka asi kusanaka kwazvo kunozoonekwa pakuti zvirongwa zvisingabati ruzhinji rwamazimbabweans hunova iho huri kumusha tinova kuti kuna 70% yokumusha iko kuchinzi pane vanoziva nezveufumi hwenyika kuti vanhu vanosumudza ufumi hwenyika ndivo varombo tinorozviona isu takatarisa kana panotisi yavo yavanyora tsamba yavanyora gwaro ravanyora vachidzidzisa vanhu vezimbabwe kuti rinenge richingonyorwa chete nomutauro wechirungu chinova icho chinogona kunetsa vazhinji kuti vazive kuti kochinyi chinonzi icho digital gold token saka hapana education inenge iripo kuvanhu atingati consumer kuti pazuva neinonzi consumer confidence yei
tinoona kuti RBZ yakaparura gore rapera magold coins iye zvino yauya nemadigital currency anotsigirwa negoridhe musiyano uri papi apa Professor Masocha
matokeni aya akasiyana nemagold coin akatengeswa muna July gore rapera pakutiwo aya anenge ari apa matandemutande apa maindaneti payapaya pakaita sezvinoita vanodzisa kuya kunorimwa mari kustock market kuya uku kuti unenge uchiziva kuti kunenge kuine coin yako kana vachiti digital vanenge vachireva ivo zvapamatandemutande zvapamaindaneti saka iwo unondosiya mari kubhengi gold coin rako rosara kubhengi iwo wopuwa zvaunenge wapuwa pangava pamaselfoni apa kana pamakombyuta kana chizivo chikati kana chitupa chinoratidza kuti une goridhe koini rako rinenge richiita kuda zvaana ecocash zviyaizvi panei paine mari yako asi iwo usina kubata goridhe koini iro rakabatwa nebhengi
kune vamwe vane pfungwa yekuti dzose idzi inzira dzekutora nadzo mari yekunze iri muvanhu munovaudza kuti chii vanhu ava
vazhinji vangangova nepfungwa idzodzo dzokuti ko inzira yokutorera vanhu mari vanofanira kuteererwa makompleni avo kana kufunga kwavo kuti uku kungotitorera zvemari uku sekutorerwa kwatakamboitwa nokuti handi zvitsva zvemuzimbabwe ndo saka ndataura ini kuti dzidzo ndiyo yanga ichifanira kunge yatanga yaparadzirwa kuvanhu kuti zvinorevei vano mibvunzo vachibvunza mibvunzo
nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muamerica nestudio 7 sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutevera zvakanyanya nyaya yekusungwa kwaamai Cecilia Alexander vanove mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions sangano iri richiti amai Alexander vaifanirwa kunge vachimirira zvido zvevashandi zvakanaka kupremier services medical investment uko vanove nhengo yeboard amai Alexander ndivo zvakare vanomirira vashandi vehurumende muhurukuro dzenational joint negotiating council amai Alexander vakasungwa nechitatu vachipomerwa mhosva yekusashandisa zvakanaka mari dzepremier services medical aid society pamwe nekuzvipa mari dzakawandisa dzekuenda kumazororo kana kuti holiday allowances vakamiswa pamberi pedare nezuro asi vakanzi vagare mutirongo kusvika vadzoka zvakare kudare musi wa2 chivabvu unove muvhuro unouya amai Alexander vakasungwa pamwe chete nasachigaro wepremier services medical investment wawellington tutisa vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka $900,000 uye $14 million yemadhora emunyika yavanonzi vakazvipa semari dzekubatsirika kumazororo mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weatuz vaobert masaraure
nyaya yekusungwa kwamai Cecilia Alexander inoexposa nyaya yatagara tichema nayo yekuti Christmas ngaidzokere ku membership ma decisions e public service medical aid society anofanira kunga achiitwa nema annual general meeting sezvakanyorwa mubumbiro remutemo re Christmas. Dambudziko rakangoitika kuChristmas nderekuti simba rose iri rakadzimara ratorwa nevanhu vashoma vakatanga kuabhusa simba iri. Mukatarisa Christmas yakasvika pakuluza mari dzakawanda. Munoona pane imwe nguva Christmas yaitora $250 million pamwedzi woga woga. Asi nemazakwatira emari ese iwayo yakasvika pakudonha, vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tozwa kudzi mai Sicilia vanga vari mumwe wevamwe vaitora mari vachisungwa pamwe chete neanonzi anga ari deputy webhodhi ravo. Hazvinyanyoti fadzi kana nyaya idzi dzikasakwanisa kunyatsoburitsa kurasika kwakaita mari nekumanikidza kuti vakaba mari idzi dzidzoke. Uye tikunyanya kukumbirawo kuti vese vanenge vakanongedzerwa nzi vabe mari vasungwewo sezvaitwa mai Sicilia Alexander, zvisazoite sekunge pari kutagetwa vamwe vasingadiwe nesystemu.
Imi seAtuzi, munopinda papi panyaya yekusashandiswa kwemari zvakanaka kupublic service medical aid society?
Mamembers edu varairidzi ndiyo masubscribers eku public service medical aid society. Mari dzose mainvestments ese aiitwa nePismas aibva kumasubscribers anosanganisira mamembers edu. Ana Sicilia Alexander vanga vakatoiswa ikoko vachigara mubhodhi vachinzi vari kumiririra bandiko revashandi. Zvino kana vachinzi vakazotadza kufambisa mari zvakanaka zvinoreva kuti vakatobetraya vashandi vacho vanosanganisira mamembers edu. Saka kutsutsumwa kwedu kuri kubva panyaya yekutambura kwaakuita mamembers edu achishaya health care ivo vaine mari dzavo dzavakabvisa makore akawanda.
Sei matora matano iwaya matora ekunyora gwaro rekunyunyuta ivo amai Alexander vasati vawanikwa vaine mhosva?
Pari zvino hapana matano makuru atati tatora isu. Tangozivisa vanhu kurwadziwa kwedu kana tichinzwa nyaya yekubiwa kwemari kuChristmas panguva yekuti vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tichaenderera mberi sekutaura kwatiri kuita kuti tichifollowa maproceedings. Tichida kutonzwawo defense yamai Alexander nekuti mudefensi mavo tinoziva kuti tichawana umboo hwakawanda hwekuti mari dzaimbobiwa sei. Kurudziro yedu ndeyekutoti Christmas idzorerwe kuvashandi paya vashandi vaite annual general meeting. First annual general meeting inofanirwa kuti itogadzira commission inono investigator kudyiwa kwemari kuChristmas.
Avanga vari mutungamiri weAtuzi Robert Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo munyoro anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa avanoti amai Alexander havana kusungirwa kusashandisa mari dzePublic Service Medical Aid Society asi kuti vakasungirwa kurwira kodzero dzevashandi.
Handingapomerera vanhu veR2's mhosva nekusaziva. Vanhu vanenge vasina chokwadi chavanenge vanacho ATN, vanhu vanenge vachingotora information yavanenge vachinzwa musocial media. So handingavati varesva asi kuti chokwadi chekuti vanofanirwa kutsvagurudza nyaya kuti nyaya iri papi. Totarisa izvezvi Christmas haina bhodhi. Wavari kuti managing director uyo Mapesa hatizivi kuti ari kurana chinhu chevashandi nani. Tikatarisa izvezvi ari kungoita zvaanoda achishandiswa nehurumende kuti vabe mari. Tinoziziva kuti mari dziri kubiwa madoctors anova mathird party mazhinji ndo ari kubenefit, anova most of them masenior government officials.
Saka chii chaita kuti amai Alexander vasungwe?
Isusu sevashandi tinoziva kuti mutungamiri wedu mai Sicilia Alexander mhosva yavo hombe yavari kufira ndeyekurwira kodzero dzevashandi. Nyaya hombe yazopa kuti vazosungwa inyaya yekuti takabva kunotaurana nehurumende taratidza kuwirirana nenyaya yekuti hurumende iri kunegosheta nesu in bad faith. Vari kuya kwatiri vakatoisa polisi kudhara. Saka nyaya iri kufira Sicilia ndeyekuti akaramba uyezve inyaya yekuti ari kuzirisista the government isatora Christmas nePSMI. Tikatarisa izvozvi vashandi vePSMI havasi kushanda nekuda kwezviri kuitika huori huri kuitwa nemasenior government officials vari kuda kuti Christmas iwanikwe ichigara pasi. Kana yagara pasi woenda unonyepera mutungamiri wenyika kuti vatadza kurana.
Chii chamungakurudzira kuti chiitwe kugadzirisa dambudziko rekupublic service medical aid society?
Vakandimire nyaya yepublic service yePismas kuti tiigadzirise ipere ndonge hurumende yarega kuita interference nemaraniro ePismas. Varidzi vePismas vashandi vehurumende noti hurumende. Zvinova zvinhu zvatinoona kuti pane vanhu vari kuda kumbunyikidza constitution ye Christmas tukakwanisa kuitora ndoda muzikombera tinaro kuti vakushandisa Christmas se nzvimbo yekutulutira mari ndoda muziko riripo vakaziva kuti Christmas is owned by its members zvinotibatsira zvikuru kwazvo but vakaita udyiro hwavari kuita uhwo vachiuraya Christmas vashandi vehurumende vachasafa zvikuru kwazvo ende vachinyepera mutungamiriri wenyika kuti vari kuda kugadzirisa ivo vachida kuuraya.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munachipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence iro rinoshanda nemadzimai vanenge vakatarisana nemhirizhonga muno muAmerica nekumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti manga mafambira chii iko kuno kuWashington DC.
Ndauya kuno kuWashington DC guta guru remuno muAmerica kuti tizopemberera upenyu hwevamwe vakarasikirwa neupenyu hwavo nokuda kweviolence. Uyezve tanga tiri kuno takamirira vakuru vakuru vekuMinnesota kwatakabva. Tanditiri kutarisa summit inonzi Economic Justice Summit. Yakanyanya kutarisira panhau dzekuti economic empowerment kuti madzimai asaramba achidzvanyirirwa.
Zvii zvamungati makadzidza iko kuno kuWashington zvamuchanopakurirawo vamwe kuMinnesota uyezve zvingashandiswe kuZimbabwe?
Chanainyanya kudzidza ndechekuti hapana kusadzvanyirirwa kwomudzimai kana mudzimai asina kupuwa yatinoti economic empowerment. Saka kuti mudzimai asimbiswe panhau dzemari chinhu chakakosha pakudzivirira kudzvanyirirwa kwemadzimai. Tinovimba izvi zvinokwanisa kushandisika kuMinnesota kuno kuAmerica newewo madzimai ari kuZimbabwe kukurudzira kuti madzimai dai achikwanisa kupiwawo mukana wekuti vaite mabhindauko kuchengeta mhuri dzavo. Izvi zvinovabatsira kana paine even kana paine violence mumba zvinoita zvichanani kana mari iripo.
Tiri ipapo panyaya yedomestic violence takaona imi makakwanisa kuwanikwa muchiunza muzare Primrose Rocha kuti vauye kuno vakadirwa acid vaye zvamira sei pari zvino?
Ndotenda nekubvunza kwamaita ya muzare Primrose Rocha mudzimai akasimba vakashinga mazuva maviri apfuura vakava nesejari yavo toti sejari number 3 iko zvino vakabva muwomen shelter mavanga vachigara yatinoti step up vaakugarawo patinoti panzvimbo iri rehabilitative sezvo acid yakapinda muziso ravo havanyatsooni. Saka kuAmerica kunoku vane maresources avari kuvapa kuti vadzidzire kushandisa Bounty Brio kuti vakwanise kunge vari kurarama upenyu hwavo vari independent. Saka vanotoenda kuchikoro Monday kusvika Friday asi ndakanovaona bhavhadhi ravo weekend yapfuura iyo awa vari kufara and uyezve vaakugona kushandisa ivo mama Brio zvokuti ndakatoti vakatotibikira ndikati anti muri kuona saka vari kuita rehabilitation vakunzwa zviri nani.
Munoona sei tichiona nyaya dzakadai dzinobuda pamadande mutande uyezve kuti kuZimbabwe kuchiri nevamwe vari kutarisana nedambudziko sera rakasangana namuzvare Rocha. Pane here zvamuri kuita mukuti munyatsoferefeka kuona kuti zvakamira sei?
Basa redu ino tatsvaya kubvunzurudza zviri kuitika. Chandinoona chiri kuitika corruption. Corruption iri kuuraya zvakawanda. Corruption iri kuita kuti mavictims edomestic violence vanenge muzvare Rocha vasakwanise kuwana rubatsiro. Kana munhu anenge akonzeresa munhu kuti arwadzike kusvika panzvimbo yakadai, kana aine mari, kana achizivana nemapurisa, dzimweni dzenguva nyaya yachona inongofarwa farwa. Izvi zvinokanganisa basa kana basa reduwo. Saka ndo chandiri kuona chakanyanya kudzvanyirira madzimai kuZimbabwe, nhau yecorruption.
Tiri papo panyaya yehuori, tinoona kuti imi maimbotaura zvakare muchishoropodza pamusoro pezvatakaona zvichibuda mufirimu reGold Mafia rairatidza kuti huori huri munyika, uyezve vari kudya ndovamwewo vakuru vakuru vehurumende nevamwe vakadaro, asi madzimai vachizoonekwa vachinonga svosve nemuromo munyika. Munotii nezvakabuda pafirimu?
Panhau yeGold Mafia inhau inyaya kuri kurwadza Zimbabwe yese. Inhau iri kurwadza kwete kungoti vebato reTriple C kana vebato reZANU PF, iri kurwadza vana veZimbabwe vese. Nekuti tikaona uori huri kubvisa mari rakapiwa naMwari iri pasi pezvicherwa zvedu muZimbabwe, ichinovaka dzimwe nyika dzinenge vana Dubai, zvinhu zvinorwadza. Asi ndogara ndichiti kana pakaitika uori wakadai panonyanya kurwadziwa madzimai nevana. Ndakamirira madzimai emuZimbabwe, ndakamirira madzimai emuAfrica. Ndinoti tinofanira kunge tichitaura nhau iyoyo kuti madzimai ndova kunyanya kusafa nepamusoro peuori uyu. Ndaida kutaurawo zvakare kuti tine mukoma vedu vanga vari behind iyo documentary iyi, Simba Rashe Chikanza, anova iye founder weZimai. Kutaura kunoku nenhau yekushanda kwaakaita padocumentary iroriri, vakataura nesu vakati ivo upenyu hwavo life yavo haisi safe, vari kuwana mathreats. Saka zvinhu zvinotyisa, nekuti zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti kana munhu aita basa rakadai rekuburitsa uori wakadai onekwa ari kunzi pane vanhu vakumufonera vachimuti upenyu hwake hausi safe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Imi ndini Marvelous Msanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nasachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa pamusoro pebhiri reprivate voluntary organization kana kuti PVO bill, iro ratinonzwa kuti rave kumahofisi egweta guru rehurumende kana kuti kwaAttorney General, ramirira kuenda kumutungamiri wenyika kuti rinosainwa kuti uchive mutemo.
Isu chinhu chekuti mutemo uyu waakuda kuendeswa kuna president chinhu chatanga tichitoziva kuti chinogona kuitika. Hatina kunyanya kushamisika nazvo, nokuti tiri kuziva kuti hurumende yeZANU PF iri kutora mitemo yose yakanga ichishandiswa panguva yekudzvanyirwa kwavatema nevachena munguva yecolonial rule yeRhodesia. Vari kutora mitemo iyi vachiidzorerazve kuti vambunyikidze kodzero dzevagari vemunyika, vachimanikidza nokuita humbimbi ndoga munyika muno yatinenge tichitarisira kuti nyika yakasununguka, vana venyika vanofanira kugara zvakanaka. Asi chinhu chinosuwisa kwazvo kuti vanhu vakanga vamborwira nyika rusununguko wodzorazve vana vevhu vagari vemunyika muno munhapwa nomukutambudzika nomukumbunyikidzwa.
Saka munoona here vamunangagwa vachisaina bhiri irori kuti rive mutemo?
Tinotarisira kuti dai mukuru wenyika akaongorora chinhu ichi akasasaina bhiriri kuti nyika isapere uremu hwayo nechimiro kana ichitariswa nedzimwe nyika, nokuti chinhu chitisingatarisire kuti chingadaro chichiitika mukore uno 43 years after independence.
Ko iyo nyaya iri kutaurwa nehurumende iyi yekuti mutemo uyu wakakodzera kuti unge uripo nokuti mamwe masangano akazvimirira ari kutyora mutemo mashandiro awo, munoti
kuita kwaro bere kuti kana roda kudya mwana waro rinotanga rapomera kuti unonhuhwa sembudzi, asi echiziya zvaro kuti mano bedze kuda kuparadza mwana waro. Saka hurumende haina chainobata chaingapomera masangano akazvimirira. Tinooperata tiri pasi pemitemo mizhinji, mitemo yeReserve Bank yeku kuoneswa kuti mari ifambe zvakanaka mitemo yenyika inotonga avo vanenge vachikora mitemo kana vanenge vaita zviri kunze kwemitemo. Mitemo mizhinji iri munyika muno inofanira kunga ichitariswa, iyo inomira nesimba kuti vanhu vasachikore mitemo, uyezve mapato akawanda, mapurisa weanti-corruption nevamwewo mapato anochengetedza mitemo munyika variko vazhinji.
Asi kune masanganowo here atambobatwa nemhosva iyo iri kutaurwa nehurumende iyi zvasvitsa kuti vanga vachigadzira mutemo iwoyu?
Hakuna mitemo yatiyachorwa zvinobatika zvingaiswa pachena nehurumende ichiti iyi ndo mutemo yakachorwa nemapato akazvimiririra. Asi kana tichitarisa kusafambiswa kwakanaka kwemari, tiri kutoona kuti pane zvakabuda mudokumendari yaAl Jazeera, mari zhinji hadzi kufambiswa zvakanaka, kwete nemasangano akazvimiririra asi navanhu vane chekuita nekutongwa kwenyika. Mari zhinji zhinji dziri kutenderera munyika dzichibuda kunze, neupfumi hwenyika hwezvicherwa huzhinji huri kubuda kunze, nemari dziri kurasikirwa nyika nadzo yatinoti money laundering yakabuda pachena kuti zviri kuitwa naavo vanhu vane simba vari kutonga kana kuti vane ukama nevari kutonga. Saka kana pampa nenyaya yekuti paiswe mutemo, unofanira kutoiswa kune ivo vari muzvinzvimbo zvine simba nehama dzavo nemadzisavira avo, nokuti ikoko ndokuri kubuda gold redu, ndokuri kubuda diamond, ndokuri kubuda chrome, ndokuri kubuda lithium, ndokuri kubuda platinum yedu sina kunaka, uyezve ndokuri kufambiswa mari zvatakatonzwa isu kuti kunyange panhandare yendege huru yemunyika panotarisirwa kuti ndopanenge pasingapindike nezvinhu zvisina kutsarukana, takatoona tikaoneswa pachena kuti pari kungopindwa newada wada pasina kana chinodzivirira nyika. Ikoko ndokwaifanira kunga kwakaiswa simba rese. Nanga nemaNGO ari kupa vanhu zvikafu, ari kuendesa vana kuzvikoro, ari kuchengeta shirikadzi nenherera nevachembera nevakwegura, hazvibatsiri, zvinodzorera nyika kumashure.
Ivo masangano akazvimirira aya anotambirawo sei mari dzerubatsiro dzinopinda munyika? Zvinhu zvamunoisa pajekerere rekuti zvionekwe nevanhu vese.
Mari zhinji dzinouya kumasangano akazvimirira munyika ino dzinouya nomutoo wakafanira, dzinopinda mumabhanga. Ndosaka mechinzwa Reserve Bank yechitobuda pachena kuti kwakauya bhiriyoni kana kuti kwakauya mari yakati, nokuti mari dzinouya pachena. Dzasiyana nedziya dzatakanzwa dzichibuda padokumendari yaAl Jazeera dzinouya dzakavigwa mumatrangi nemumamonaki.
Manga makateerera kuna sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chatora utungamiri hwetafura yeCastle Lager Premier Soccer League kubva kumaoko eCapes United. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yapinda pamusoro petafura zvikwata gumi nezvere izvi mushure mekuzvambura ZPC Kariba 5-1 Baobab Stadium nhasi masikati. Chikwata ichi chave nemapoints gumi nematatu, point imwe chete pamusoro peCapes United kwatambwa mitambo minomwe makundano aya. Chikwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chasiya zvekare Highlanders iyo yave pachinhano chechitatu nemapoints maviri. Asi madamburo inosvetukwa neCapes United kana maGreen Machine akarova Dynamos mumutambo mukuru weHarare Derby muNational Sports Stadium mangwana. Mutambo uyu wawedzerwa mari inobhadharwa pagedhe nedhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu zvichitevera chikumbiro cheCapes United. Asi mukuru wevatsigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinhu zvangasingafanire kufambiswa zvakadai.
PSL ine nyaya hwani yekuti vari kumaoko chisipa vanongofunga kuti ngatiti bhora ngatiti mari yakati, vasina kumbotibvunza isu masapota kuti munozviona sei. Tisu tinobhadhara kuona bhora isusu, mari ndedzedu, ngavatange vabvunza isu kuti zvonaitoti mari pabhora.
Asi mutsigiri wenhabvu Muzvare Mesi kudzedzereka vanoti uyo mutambo mukuru zvekuti vanenge vari muNational Sports Stadium kunyange zvikaoma sei.
Mangwana pakaipa chochekwa baba bata kana zvitara zviviri. Pakaipa izvo inonzi yakatoipa. Mangwana zvichochekwa kwete zvekutobhutamo.
Ngezi inogona kusiyiwa zvekare.
Tinotenda Michael Kariati, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndikusemina Praxidis Jeremiah.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 29 Mabasa 2023 uPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso yathuzi bathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubatshwa kukamgcini sihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uNkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa kwemithethwandaba ukuhlukuluza labo abalebimbono ehlukile lekahulumende. Izakhamizi zeMakapa Kapa Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezichithe izifuyo edamu leMakapa Kapa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, bethule umbiko othi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kukamgcini sihlalo oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, uNkosikazi Cecilia Alexander, kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kuhulumende. U-Alexander witheswa icala lohuquluza imali kuhlangothi oluncedisa izisebenzi ukwelatshwa olwe-Public Service Medical Aid, PSMAS, lapho elilunga ele-board emela izisebenzi. Nguye njalo othandwa nguhulumende ukukhulumisana laye emela izisebenzi kudale ele-National Joint Negotiating Council, NJNC. I-PSMAS isile isikhathi ibhekane lenkinga zokwebiwa kwemali iziphathamandla zayo kanye lezikuhulumende okokuthi khathesi kayisasebenzeli amalungu ayo kuhle. Isikhulumeli siyathuza uMnumzana Themba kuye moyo utshele Studio 7 ukuthi bona bakhuthaza ukuvuselelwa kwesisekelo se-PSMAS langokukhethwa kutsha kwebhodi ukuze ibuyele kusimo eyayiyiso khona kuqala. Phezu kwalokho ithi ifuna bonke abaqanjwa amagama abo ukuthi baphatheka ekuhuquluzweni kwemali ye-PSMAS kumele babotshwe bathonisiswe.
Thina njenge-athuzi sibukela ngendlela ehlukileyo indaba kaCecilia Alexander, umgcinisihlalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, eyiyo ehlala phansi igcelela izisebenzi zikahulumende iholo. UCecilia usefuquluze imali yonke ye-PSMAS. Sikhangelele ukuthi uCecilia nguye othenjwe nguhulumende nxa kusenziwa ingxoxo zeholo. Abuye njalo abe yi-board member ye-PSMAS, lapha sefuquluze khona imali i-PSMAS isize ivalwa. Singakhangela bona abantu abavacula imali ezinkulu kangaka, akula senti abayifakayo ku-PSMAS. I-PSMAS ithola imali kuzisebenzi, izisebenzi zonezi ezincitshwa iholo eliqondileyo.
Ngozi bani ezingadalwa ikwebiwa kwemali ku-PSMAS?
Ukuswela imali kwe-PSMAS kufaka izisebenzi engozini ngoba zingeke zithole ukuya ezibhedlela ngoba i-PSMAS ibizincedisa. Kunjenje izisebenzi zithwele nzima nxa zingagula zingakulelwa ngoba abanye abantu bayacupha bacupha baze bagave.
Lina-ke likwamukele ngayiphi indlela ukubotshwa kukankosikazi Cecilia Alexander?
Siyajabula-ke ukuzwa kuthiwa uCecilia Alexander uqalile ukuya entolongweni ngicala lakhe leli alenzayo elokutshontshela abantu athi yena uyabamela xa sokukhulunywa ngeholo. Sibone ukuganga kwe-Second Republic yenze ngani ithanda izisebenzi kanti yona iyazitshontshela.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Kunjalo nje unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Charles Chinosengwa, utshela iStudio 7 ukubana unkosikazi Alexander akabotshelwanga ukuchaphaza imali ye-PSMAS kodwa ukuthi uhlukunyezelwa ukulwela ilungelo lezisebenzi kanye lokuzama ukuvimba ukuba iziphathamandla zikahulumende zingahluthuni uqhutshwa komsebenzi ku-PSMAS ngezinye iziphathamandla zikahulumende ngenjongo yokuzithaphuzela izimali zalolu hlangothi. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola kakhulu ukusetshenziswa kwemithethondaba ukuhlukumeza labo abalemibono ehlukilele kahulumende ngokubabopha mahlayana, abanye bevalelwa okwesikhathi eside kanye lokugwetshwa emacaleni asobala ukubana adingeki isigwebo esilukhuni. Abe-USA Embassy eHarare bathi kulilungelo lomuntu wonke ubuthana lokutshengisela ngokuthula kungakhathalekile kubana ngowebandla liphi lezombusazwe. Lombiko uphuma ngemva kokugwetshwa ukuhlala ejele kweminyaka emine kumkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume Izolo. Ungarivume utholakale elecala lokutshutshuzela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukubana atshengisele isola isimo esiselizweni ngomnyaka ka-2020. Kunje umeli wezengeza West yedale lephalamende umnumzana Job Scala owebandla le-CCC lokhu evalelwe e-remand okwenyanga ezidlula ezilishumi engavunyelwa khona ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athonisiswe ivela emzini wakhe lanxa esewafaka izicelo eziningi-ningi zokuthola i-bail. Izakhamizi zeMakaphakapha ku-Ward 15 eselonga ezansi eMandebeleni zikhala ngengwenya esezigqetshe izifuyo edamu leMakaphakapha. Zithi lezi zakhamizi zifisa kubana ngabe inkokeli yale ndawo kuhulumende lasesiqintini iphuma lamaqinga ukususa lezi ngwenya kuleli damu zingakaphelelwa yizifuyo. Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi lezi zithi iningi labo sebesele bengabayanga ngenxa yalezi ngwenya ezibamba izifuyo ezivalisa imbuzi inkomo lakubabhemi. Umnumzana Samuel Khoza osuke eMaphula Village uthi njengezakhamizi babhekane lodubo olukhulu.
Sidla imbuzi, sidla amadonki, lawe muntu ungahamba kuchapa siyakudla. So ngabe ingwenya lezi siyathola abantu bokuthi bayazibulala ngoba zisiqedele izifuyo zethu. Nxa sikhuluma hhayi kungani kakhula ndlela ehambayo kulapho kungani kulohlupho kithi.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Sibaziso Nkomo esinye isakhamuzi samaKapakapa.
Abantu akabezidlela nje ngaphasi kwamanzi, ingwenya idonsi itshaya, imbuzi kokuthi iyanatha idonsi itshaya, ezinye ziyakhipha, ezinye aziyazi. Ah, mina laphana uncedwa angiboni kumbe lekela abakhona ngoba vele sesilimile ngingakwazi kumbe kungeke omunye ukuwathola ichansi ukuthi ukuwathi amanyathelo. Lokhansele zakhe zamtshela nje wakuthi ingwenya yena kufuna sesithole amabhaya, mina into akamphendula yona. Sasathi hathi umele uhambe phezulu wathi hhayi Ngathola amabhayiko nje. Very slow asile. Ah sesilime vela selasivuka.
Umnomzana Melus Moyo uthi ngaphandle ukulahlekelwa izifuyo, impilo zabantu zisengozini ngenxa yengwenya lezi.
Sibone ngathi ukuzenza zihluphe sokuthi ziningi kakhulu, zilabo zilabo abantwana abaningi. So ziyabe zilamba. So abekhansela bakhe babuya badubula nje. Eh, but azange kube lomehluko. Lokhu kusiba kwezi. Hayi, sengozini enkulu kakhulu ngoba ngemuva le kubo 2002 siya ku 6 zike zabamba abantu. Yakuthi sivela abantwana abathunywe edamu. Futhi hambalini athi samadongo le, hambalini ekhangela imbuzi, hayi edamu ngoba kule risk enkulu kakhulu.
Umnumzana Bethel Ncube uthi sebevale izibaya ngenxa yengwenya lezi osekuletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi.
Akula olunye uncedo silalo kungasincedisa ukuthi khona ingwenya lezana zibulawa. Ngoba izifuyo zithe ziphelile zonke akuseli sokulesi gadi ngathi kona iminyaka sesilayo kungakhwana ama-5 years iminyaka silodubo lololokweni. Kuyasilimaza kakhulu ngoba izifuyo lezi yizo esiyenza ukuthi lathi siphile. Ngoba ngingathengisa imbuzi sengiphilile abantwana. Kuyidongi lami khona okongilako kuyabe kungincedisa ngithwala umuntu angagula yito okungithwalayo kuwa yi-transport yami. Yimpilo ekuze kuyasiphilisa kakhulu kwizifuyo zonezi.
Umqondisi weGwana Royal District Council umnumzana Ranganayi Swanda uthi bazaqhuba umhlangano lezakhamizi ukuze baphume lamaqhinga okuqeda lolu dubo.
Ireport lami ngiyitholile, siza engeja le committee ye campfire yekube le ndlela eway forward campfire committee esigabeni khona ngahle lapho okulengwenya khona.
Ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu emhlubulweni eMathabeng South, iningi lezakhamizi liphila ngokufuya lithengisa izifuyo ezibalisa imbuzi lenkomo. Kungakho zithi ukuxhwala kwengwenya lokhu kuzabachiya bengabayanga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemakapakapa esilonga ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube lapho ngohlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke sokulihlandla lapho esilethulela khona uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Debra Mukhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicobongula umhlangano abawuqhube eceleni wombukiso weZimbabwe International Trade Fair woBulawayo ukuze sizwe ukuthi uzabaphathisa njani emsebenzini wabo.
Sina-ke njengama-SMEs sibe lenhlanhla kakhulu ukuthi uminister wethu usenzele i-workshop parallel to i-trade fair besihlangene singama small medium enterprises business people sihlangene eBulawayo kwenye indawo okuthe Mavuma Lodge lapha sikhangela khona izinto ezithile. Sibe lenhlanhla ke layo minister besilaye sibona sikhangelele le team yethu ukuthi khuluma ngoku i-transformation le innovation of global company. So besikhuluma ngokuthi how best can we transform ourselves kulokho esikho khona sikhule kuma business ethu sibe lama innovations athiyeneyo azasenza ukuthi ama business ethu ebukeke kanye lokuregister ama companies. So kube yi-workshop emnandi kakhulu eyadihlanganisa izindaba ezithiyeneyo sibele global competitiveness ukuthi global singakhompitha njani lezinto zethu esizenza. Isananzelela ukuthi eZimbabwe siyayenza sibili okuyizinto siyapheka ama-detergent bethu, siyapheka ukobra bethu, laba siyapheka ama-drink kodwa izinto zangkhona ziphelele emoyeni. kazi ingena hivi ni mbeni kuma shops etu kona babo okay kazi ingena hivi endaweni zichene sisi sio bali sala kubo Dubai la kubo ino endaweni zichene hivi nikona etu zani nje South Africa kazi ingeni so besi fundu kuti singakwenza kanjani kona loko kuti sikune lati ezitu zetu sizenza zikhangeleke global sazo funda nje nge export marketing procedures ukuthi vele singa export kanjani izinto zethu silazo endlini emakhaya silakho siyayenza izinto ezijiyeneyo ibidwekini izinto amalala izimacanga izinto ezijiyeneyo no ezitraditional emopini lava imigigo ini ini silakho kodwa ukuthi singaku-transporta njani siyoku-exporta njani so besifunda kakhulu sifundiswa izimtrade ukuthi ama-procedures ukuthi si-applya njani sithola njani ama-certificate sihamba njani so bekukuningi sibilekade sikufunda sazofunda le-innovation in the SMEs sector ukuthi how best can we innovate ourselves ukuthi size sizibone lathi sifike ezingeni lelani elokuthi sendithengisa amanzi amaleti sendithengisa ini zami ezifika khonale endaweni ekubo-Britain langaphi ngaphi so ukuthi singaqeqesha njani so ikwade sikufunda basically khona lokho ukuthi singayenza njani izinto zethu konke lo intellectual property ukuthi nxa sizaba nama-properties umbeli nxa sifuna ukuthi sibe lezindawo ezikhanyayo ezicacayo sikwenze njani konke lokho besifundiswa ngabantu abathiyeneyo sazofunda njalo le-risk management ukuthi in business siba lezinye izinto esizikhangeleleyo ama-risk anjengama-disasters ama-risk anjengabo-fire amalontshela ama-risk athize ukuthi kufa nanzelela ukuthi ingxenye usanda kuyareda imali ebhenki imali yangkhona ibisela njani imali yangkhona isetshenziswa njani kumbeni yenziwa njani so ama-risk wona lawa wonke ade sebesiwafunda ukuthi in business kumele sibone ukuthi ama-risk amanye siyawa-avoid-a amanye siyabona ukuthi siyawayenza njani amanye njele siyalungiselela kungenelana konke le-social protection so sibe lesikhathi sibile esiningi esibanzi kakhulu sifunda lo ministry wethu sanokumbonga kakhulu umama u-Dr G.G. Nyoni ngokusinika lelo thuba ngoba besikufunda parallel langapha ama-traders lawo ebhoda ngapha lathi ngapha sifunda
leyo-ke kwingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane yilami usithandekile mhlangano
siyambonga-ke usithandekile ngalolo hlelo okwamanje-ke wothi adedeleke kuChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Linga lichona njani zulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lokubana sonke isikhathi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa ekoBulawayo amagagasi akamakhalekhukhwini ayacitshwa umzana ungasitshela ukuthi kuliqiniso yini ukuthi sonke isikhathi nxa kufika umongameli edolobheni lakoBulawayo amagagasi abomakhalekhukhwini ayacitshwa usuke wakunanzelela yini khona
ngolwesithathu weviki yonale mhla ka 26 kumabasa abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa i-connect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phose kibo 6 ntambama iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana esingathi network yama cellphones singazike obekuyimbangela ukuthi kuyini kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwe-network nje mahlayana singazi njalo kodwa-ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo abantu abaningi bakhudwe imibiko yabo iqakathekile abanye-ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza kugcine sokukhanya ngani kuthiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imibiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa so konkana-ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithini ngalolu daba?
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini ngoba esikhathini esiningi imibiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani kube sokuphuma-ke imibono etshiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo kugcina kuvela khona ukuthi abanye bayesebesoyela ukuthi mhlawumbe kabaladatha eneleyo abanye besoyela ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe engamagagasi athe athintwa ngezindlela langezilahle ezihlatshiyeneyo kodwa-ke izakhamizi ekuchineni zisala nje zididekile zikhathazeke ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilani.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC ku-VOA. Kwezemidlalo, iqembu lenguqu elengeze Platinum Stars yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo esibangeni se-Castle Lager Premier Soccer League. Lithathela lesi sibanga ele-Capes United. Lokhu kungemva kokuba leli qembu linqobe ele-ZPC Kariba 5-1 emdlalweni odlalelwe enkundleni ye-Baobab Stadium namhlanje emini. Kunje leli qembu selile mihlomelo elishumi lantathu ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa yale isizini. Leli qembu lasemondorongezi seledlule i-Highlanders esekusibanga sesithathu engalaneni yemhlomelo. Ihlezi izithende zeCapes United ekusibanga sesibili. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje emini, iBulawayo Chiefs inqobe iYada 2-1 kuthi iManika Diamonds yanqoba iBlack Rhinos 4-0. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi odabuka eTsholotsho kodwa osesebenzela kwele South Africa. Igama lakhe kunguSibani Dube, uhamba njalo ngegama lokuthi bantu bayafana ezweni. Uphetheke idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Phamalathi. Nangu ixoxa lo ntungamile inkomo weStudio 7. Push a button,
ngiyabingelela kubalaleli bonke be Studio 7 ngokuzalwa ngidabuka le eTsholotsho kwela ngakithi esigodini sakwaGombalume induna engiphethe umsikana umculo ngiqale ukusebenza ngeminyaka yama 2011 kuningi sengikwenzile ke emculweni ngisebenza kakhulu nama artist ngoba imina wasungula iSibani Studios esiza kakhulu ama artist ngiyethemba ukuthi abantu bazojabula mangabe belizwe le mphimbo
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kule nombolo ethi 074 7160 190. Kathike ngiyaphinda ngitholakale futhi enkundleni zokuxhumana. Uyofika lapha ku Facebook uthi wena Isibani Studios SA, uzobusiwa ngithola o TikTok Isibani Studios o Instagram kanjalo kanjalo. Ngokuhlala ngisegoli ethendisa la ngitholakala khona.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Abalandeli bonke abalandela umculo wesintu, umculo kaMasikandi. Ngithi kubona azibuyele emasisweni, ngabe bonke abalandeli bayahlangana bewulandela umculo wethu kaMasikandi, bewuthenge sihlangane sisizwe wenzele ukuthi nabasakhulayo beqhubeke beyibambe. Siyabonga kakhulu.
Thank you.
Thembiwali ukholisile umculo kaMasigandi okabantu bayafana ezweni. Singeke hlukane izihlobo futhi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesihambile. Abeyihlanganiso yathu sibathi lanxa besamukela ngenjabulo ukubotshwa kwamgcinisikalo weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unkosikazi Cecilia Alexander. Kumele babotshwe bonke abaphatheka ekuhuquluzweni kwemali kahulumende. Abesikolo someli weMelika eZimbabwe bethule umbiko besola ukusetshenziswa komthethwandaba ukuhlukuluza labo abalemibono ehlukile likahulumende. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Brexit is Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.